This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo chikume 1 2014. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bhiri rekuwandudza mutemo wesarudzo rinoitwa mutemo zvakabva muvanhu zvisina kuiswamo. Chizvarwa cheZimbabwe chinosarudzwa kuve ambasada wesangano reAfrican Union mukurira kodzero dzevanasikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bhiri rekuwandudza mitemo ine chekuita nesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill rinonzi rakapasiswa mudare reparamende nemusi wechitatu svondo rapera risina zvakabva muvanhu. Gurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa vanonzi vakaramba kuti pfungwa dzevanhu dzakanga dzaunganidzwa nekomiti yeparamende yezvemutemo inotungamirwa nemumiriri weHarare West uye vari vebato reMDCT muzvare Jesima Jome zviiswe mubhiri iri. Mutemo uyo uri kushandura mimwe mitemo yezvesarudzo yaive mubumbiro remitemo idzva yakaita sekurambidza zvisvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvivhote. Zvinonzi zvakangoshandurwa nemutemo uyu inyaya yekuti gwaro revavhoti ribviswe mumaoko amabharani mukuru kana kuti Registrar General richiiswa kuZimbabwe Electoral Commission kuZEC. Ngatinzwei hurukuru yataita namuzvare Majome.
Hongu ine huromba kuti ndirangoti chokwadi nekuti mudare reparamende riri rakatopaswa zvechokwadi, rakatosikiswa kuti rive mutemo, risina ndingati zvakambosandurwa pariri kuti richiisa pfungwa dzevanhu dzakabuda mukubvunzurudza kwedu kwatange tichibvunza. Pano nguva pamwe nechinhu chimwe chetechete chakazonzi negurukota rezvemutemo vachazoisa chekuona kuti voters roll ribviswe mumaoko maRegistrar General, riiswe mumaoko eZimbabwe Electoral Commission zvizere kuti rive nemasimba chaivo. Ndingangoti pamwe ndizvo zvega zvakangotorwa izvozvo mupfungwa dzevanhu, asi zvimwe zvese zvakataurwa nevanhu gurumandira rese nepfungwa dzevanhu dzine chitsama chaicho nemitsindo chaivo hadzina kupinda imomo zvachose.
Zvikonzero zvipi zvakaita kuti pfungwa dzevanhu dzisaiswawo mukati mebhiri iri, tichiona kuti imi makanga matoitawo basa guru kwazvo rekupinda munyika muchinzwa pfungwa dzavo?
Tinoona kunge tinoreva kuti hurumende ndiyo ine simba chaizvo panyaya yekusikiswa kwemutemo. Tinotitaura hedu tichiti dare reparamende ndiro rinopasa mitemo, asi chokwadi ndechekuti mitemo inounzwa nemakurukota ehurumende, ndiwo anounza mitemo. Mitemo yopfuura nepatiri, hatisisi tine simba chairo rekunyatsoipasisa. Uyezvoe zvimwe zviripo ndezvekuti pari zvino makurukota ehurumende ndeyekubato rezanupf ndiyo vakakwanisa kuumba hurumende. Saka sezvandataura kuti mutemo unotobva kumakurukota ehurumende, ndiyo anounza mabhiri kuparamende. Saka zvinenge zvawiriranwa nebato ravo zvazvinenge ratidzira, ndine hurombo kuti ndo zvinongozongopfuura mumutemo, nokuti izvazvo zvavanenge vachida kuti zviite. Nhengo dzeparamende dziri imomo dzavo kazhinji dzinongopfugirawo zviri kuda kuti zviitwe. Saka vamwe vanenge vaine hushima vakaita semapato anokwikidza vanenge vaine pfungwa dzakati siyaneiwo nevachozenge ri kutonga ipapapa zvinonyatsoratidza kuti havana simba chaivo rekuti tishandire mutemo. Hatina kunze kwekunge iro batere zvamupeso ratobvumawo ratambira kunge dzati hombe dzakuzvi.
Vanga vari mumiriri weHarare West muParamende uye vari vebato reMDC team zvare Jesima Jome vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reAfrican Union Commission rinonzi rakasarudza chizvarwa cheZimbabwe muzvare Nyaradzai Gumbo Nzvanda kuti vave nhumwa yesangano iri kana kuti ambasada panyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanasikana vachibatsira mukupedza kurodzwa kwavo. Muzvare Gumbo Nzvanda vakadongwa nasachigaro weAU Commission amaingosazana Dlamini Zuma kumuzinda wesangano iri kuEthiopia pamusangano wekutsvaga nzira dzekupedza kushungurudzwa kwevanasikana. Sandra Nyaira weStudio 7 abata amai Monica Mandiki avanoshanda vakazvimirira munyaya dzekodzero dzemadzimai.
Semadzimai ndosina chirongwa ichi chakanaka nokuti ukatarisa kuti mwana anororwa ari mudiki chinhu zvinorwadza nokuti mwana uyu anenge akupuhwa chinzvimbo chokuti aite mai. Semadzimai kuti kana wanzi mudzimai unotarisirwa kuti uchange uchiitei, uchange uchizvara vana, votarisa kuti mwana uyu asati ambosimba muviri wake wekuti akwanise kuzvara mwana. Tokarisa zvakare kuti wakuto ekspektiwa kuti uone ungofanira kunge uchiona kuti mhuri yese yafamba, handitoti mukadzi musha, saka mwana uyu ndiye akufanira kuona kuti uyu wamusha. Taakureva kuti hatina kana nguva yokutamba, iye mwana tichizwa kuti mwana wese unoda kutamba, mwana wese unoda kufara. Saka kuti mwana azogara mumereji yakaita saiyo toona kuti zvinenge zvisiri zvinhu zvakanaka. Bati kazhinji kacho tinotoona kuti vanhu vanenge vachizotora vana vadiki vachivapinza mukuvaroora vanhu vanenge vatobvasira. Saka vanorevo vava kutononyanya kudzvanyirira futi mwana uyu kuti asawana nguva asafunga zvokuda kunofara nevezera rake, asafunga zvokutsvaga umwe wezera rake, asambofunga kuti pane chimwe chinhu kana shamwari kana chii. Saka anenge adzvanyirirwa. Saka isu tinotosapota zvikuru nekuti munomu zvirimowo munyika yedu kuti vana vanoroorwa vari vadiki.
Chii chinowanzoita kuti vabereki vange vachirodza vana vavo vari vana vadiki?
Maonero angu muzvirongwa zvataita ukatarisa kuti vana vanoroorwa vari vadiki because kana vanhu vaine zvinhu zvavo vaine upfumi hwavo unowana kuti even mwana wavo akaita toti inenge iri mistake yokuti aita nhumba ari kuchikoro, unonzwa vari kuchitoti arisi kuda kuti mwana wangu aroori nekuti asati akura, saka taakumhendesa mwana wedu kuchikoro. Saka kazhinji izvi tinonowanikwa paya patinenge paine poverty kana kushaya kwakakura, ndipo unowana kuti vanhu vanenge vakungopinda vongoroorwa, upenyu hwavo hauchanyanyochinja, wakungonoraramawo upenyu hwaanga uchingoraramwa nambuya nasekuru. Isi tichitarisira kuti upenyu haunge hune pundidzo, mwana vana vedu vachiitawo zviri nani kupfuura zvatakaita isusu. Hatizvozvo hazvizoitiki.
Vanga vari vanorwira kodzero dzemadzimai amai Monica Mandiki vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Sangano reNational AIDS Council rakapa rubatsiro rwemari inodarika zvishoma mazana maviri ezviuru zvemadhora kusangano reNational Blood Services of Zimbabwe yekuti ribatsirikane mukutenga midziyo yekushandisa mukuita basa raro. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muNational AIDS Council muzvare Madeline Dube vanoti vakaona zvakakosha kuti sangano ravo rishande nemamwe masangano arakabatana nawo mukurwisana nekupararira kweutachiwana weHIV neAIDS. Sangano iri richangobvawo kupa mari inoita miriyoni imwe chete kubazi rezvedzidzo rekuti ise muhomwe inobatsira vana vanoshaya yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Ngatinzwei hurukuru yataita namuzvare Dube.
Isu seNational AIDS Council tine mari yatinovapa, yatinovarongera, yatinovapa, yatisingavati ngavazotidzosera. Yatingati isusu imari yatinovapa pachena kuti vabatsirikane pamabasa avo. Chekutanga ndichocho chokutizvo vanhu vasazowana utachiwana. Chechipiri chiri chekuti tinoziva kuti kana paya takutaura zvemadzimai anosununguka, chikamu chinoda kuita icho 60 cheropa rinowanikwa kuNational Blood Services, ropa iroro rinoenda kune madzimai. Zvichida nemamwe madzimai acho anenge aine utachiwana weHIV, saka anenge achida kubatsiridzwa. Saka tinoona kuti kuwanisa ropa ikoko kunenge rakachena kumudzimai wega wega ari kusununguka zvinoreva kuti tiri kudzivirirawo zvakawanda munyika medu yeZimbabwe. Saka idonzvo redu rokuona kuti gore negore tavawanira kunyange dai mari ichinetsa sei kadiki ko katinovapa tinofunga kuti kanovabatsira.
Vanga vari mukuranana nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council muzvare Madeleine Dube vari parunare muHarare neStudio 7.
Teererai Studio 7 pafoni. Vari muAmerica neCanada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-582. Namba idzi zvakare 712-432-5882. Vari muBritain fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Blessing Zulu weStudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo mungave muZimbabwe kanawo kunze kwenyika.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Wellington Zindove vanokokera mabasa musangano reYouth Forum. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vaZindove. VaZindove, nemusi wechishanu manga muri kuchitungwiza imi muchidzidzisa vechidiki nezveZim Asset. Mungatudze kuti makaronga sei iwo musangano iwoyo?
Tichibatana ngatine mamembers edu ari kuchitungwiza pamwe zvetichishanda nevamwe vedu vari muSix Society weZimbabwe Democracy Institute. Saka musangano uyu takadana ngatinyanzvi dzine chokuita ngatine kuongororwa kwematanho anotorwa nehurumende madzakaenderana nekuti vange vachisumudzira ngati mararamiro edu isu sevanhu vemunyika muno. Saka takadana nyanzvi kuti dziuye dzizosangana nevechidiki vanosvika ivo ngati makumi mashanu kuchitungwiza kuti tinge tichimboongorora kuti gwaro iri riri kungotaurwa nehurumende rinonzi Zim Asset riri kumborevei, chii chirimo, uye zvese vechidiki pane chatingatarisira here tingatibatsira kubva mugwaro irori. Saka takaona zvakakodzera kuti tinge tichipa vechidiki umbovo kuti vasange vachingoteerera vachingonzi aiwa Zim Asset, Zim Asset, vasinganyatsokunzwisisa kuti pane zveinonyatsokureva here kana kuti pane zvingazotarisirwa kuti zvingachinja here ngati mararamiro avo pari zvino zvichipirikidza ngati negwaro rehurumende rinonzi Zim Asset.
Nyanzvi dzamakakoka idzi dzaibva kupi? Ndianani mungakwanise kudomba vamwe vacho here?
Ndingati nyanzvi idzi pane musikana, ndingati musikana anonzi Tendai Garwe, anozikanwa zvikuru kwazvo ndingati mukushanda nekuburikidza nevechidiki ari kudivi rezano PF. Ndomwe anga ari ipapo. Kwoitawo ndingati umwe wechidiki anga akazvimirira, ingoriwo nyanzvi inenge yakazvimirira inoshanda yakazvimirira inonzi Farai Zimbeza. Ndomwe anga ari ipapo achibetseredza kuti vanhu vanga vachinzwisisa nezveZim Asset. Farai tingangoti pachirungu is an academic, anobva muacademic fraternity.
Makakwanisa kuunganidza vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakwanisa vatakwanisa kuunganidza vatakakwanisa kuunganidza vanga vachisvika ivo makumi mashanu.
Chirongwa ichi chakatambirwa sei nevechidiki?
Ndingati chirongwa ichi vechidiki vakaratidza kuchifarira kwazvo nokuti ndingati tikatarisa patatanga kuchiparura kuchitungwiza kune matambudziko mazhinji ari kuitika izvozvi anosanganisira ndingati kuputswa kwedzimba, kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemagetsi uyezve kusaitirwa kwemarara. Dzinova nyaya dziri kunzi neZim Asset aiwa padanho ravo repoverty eradication nesocial services kuti aiwa vari kushanda kuti vange vachidini vachipedza matambudziko iwawo. Saka ndingati vechidiki vakwanisa kunge vachigamuchira chirongwa izvi uyezve vachikwanisa kuti zvatingada vachirungu kuti reflect vachinyatsokutsoropodza nokuongorora kuti aiwa zvinombotaurwa nehurumende nezvinhu zvavari kuona zvichiitika zuva nenguva zviri kuenderana here. Saka ndikati vawanika vachikwanisa kunge vachinyatsokuzvibata vakazvimirira ndikati sama individuals aiwa isusu zveshuwa zvatiri kuexperienza muno muchitungidza nezvatiri kuona zvitakwa nehurumende zvakati siyanei. Saka ndikati paita kurwadziwa kukuru kwazvo kuti zviri mugwaro nezvavari kurarama vachiona zuva nezuva zvakasiyana. Saka ndikati pane futi zvekubuda kwekumwe kuzati kutsamwa uye zvekushungurudzika zvikuru kwazvo kuti aiwa ndinoonasa kuti hurumende iri kungotaura asi zvavari kutaura izvo zviri kuitika chii ndingati zvavanenge vachiona mukurarama kwavo.
Asi semaonero enyu nezvamakanzwawo pamusangano iwoyu ndezvipi zviri muzima setimo muzvingakwanise kubatsirawo vechidiki?
Ndingati gwaro iri tichiriona mukunyorwa kwaro takaritarisa ndingati segwaro nyorwa tingati ivo tichiverenga nevechidiki tichingati tingabva mumapande ese akanyorwa kubva kupoverty eradication, social services, infrastructure, utilities, value addition, beneficiary, chiita takadaro. Ndingati igwaro rinoti kana rikatevedzwa nomazvo rinokwanisa zvikuru kwazvo ndingati kubatsira vanhu vemuzimbabwe zvisanganisa nevechidiki kuti vabude matambudziko avari. Asi ndingangoti chikuru susa chiri kubuda ndechokuti tingati zviya zvinonzi pachirungu the message and the messenger. Panenge paita dambudziko kuti ndingati mashoko akanaka asi mutumwa waenda nawo ndiye ari kunzi aiwa akaipa. Sekuburiridza kwandambotaura muchinguva chatipfuure kuti aiwa vanouya vachitaura ndingatiti aiwa tinoda kuti tinge tichivakira vanhu dzimba pashaya tibvise urombo nechihanditika asi mosvika munzvimbo imwe chetezo dzimba dziri kudini dziri kuputswa. Saka ndingati yesi gwaro mukunyorwa kwaro vanhu vanenge vachiritambira asi kuti ndingati hurumende yedu iyi iripo vanhu havasina trust nayo nokuti iyi hurumende yakungonzi inogona kutaura kunyora asi chaitwa hapana.
Aiwa tinokutendai mukoma Zindove nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda blessing.
Aiwa hama wadiwa nhambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Nof talk them a talk but dingas when tiri po
your sunshine vari kuzvi westera yavo taimi vaudze dingas oni saidi
doctor
your short time sati bate dingas oni vari kutaura zvavasingazive pamusoro pangu seko musingatambe nemazita enyu muchidara hangu ngatitambetese zvakanaka nga muri vamwe vangu. Ani na godwe nani na wani novenga ane muna nina daka saka warwanzi wane une pamuromu kutaka jese zvenweis pati kwa uri zina basa urugunya nyodi. Godwe nani na wani novenga ane muna nina daka saka warwanzi wane kutenga zone mazono variku mazono varugula ramane zvipi zvine inewe pane jese zvandino itoka nipurira ziso kuratidza kuzva zvitano nifinyamira chiso pari wangu mira ndikuchune wana ndizvo zviripo kuzvida kana kuzva zvida zvangu ndezve chipo chakanaka chakanaka mukaka urungwe ndo anogona zvavanoita vapeisa ndo big man vaizviziva pavakati bobo anuwa vachingovati pavamire zvozvo makasara nestara dzakudhara makurara vamwe tichienda kuchipatara munonanga kun'anga tengazoni tine makala ime muchine mavara hamuna kumwara ndina godwe nandina wandinovenga ane muna ndina daka saka warwadziwa ne une pamuromo kutsvaka zvese zvandinoita pati kwauri zvisina basa uri kunyanyodei. Godwe nandina wandinovenga ane muna ndina daka saka warwadziwa ne kutenga zone mazono vari kuti mazono vari kurarama nezvipi zvine inewe wewe une life yangu nini ndine life yangu ndine mararamiro angu saka siyana neni dzikubata papi pacho zvandinoita nei nazvo saka ndiyenda kadaro.
Nako kambo handina godo kubva kuna Freeman. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo rinopasa kuve mutemo risina kuiswa pfungwa dzakabva muvanhu. Chizvarwa chezimbabwe chinosarudzwa kuve ambasada weafrican union munyaya dzekodzero dzevanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Sandra Nyaira achikupai nhau mururimi rwechirungu.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe.